Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera, gunyana 30, 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Software inonzi automated fingerprint identification system ndotenda iripo yekuti ticharge software iyoyo iyo inozotibatsira kuti kana mazita ese wayau kana mukonsentration paper tochirana FCA o software iyoyo ndo inenge yakusinonyurura kuti uyu munhu akanyoresa kairi katatu.
Pane mashoko ekuti mimwe michina yemabhivhiara yanga yakamirirwa yekunyoresa vavhoti yapinda munyika, asi ZEC inoti pachine mumwe mushina mumwe chete wakakosha wakamirirwa.
Kana political party ichinge yakanganisa mutemo uyu, kandidheti wayo anokwanisa kudisqualifyiwa kuti iwo wanga uchirova vanhu kumabhesi.
MDCT inoti iri kufara nechibvumirano neZEC chekuti vanoita zvemhirizhonga vasabvumidzwe kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mimwe michina yanga yakamirirwa yekunyorisa vavhoti yebiometric voter registration kits yasvika munyika, zvichireva kuti ZEC inenge yosimbaradza chirongwa chekunyorisa vavhoti nyika yose. Asi pachine mumwe muchina uchiri wakamirirwa neZEC. Mukuzeya nyaya yemichina iyi, tabata sachigaro weZEC amairita makarao.
Panoitwa tenda yekutsvaga yatinoti software inonzi Asis. Haizi seva, hii software inonzi automated fingerprint identification system ndoo tenda ilipo ye kutichichagi hii software iyo iyo inonzo tibatika kutika na mazita ese wayaunga na mkonsolidation sefa tochira na FCA o software iyo doi nengi akusunonurura kuti uyu munhu akanyoresa kairika tatu uyu munhu ima fingerprint sake tukona kairika tatu ndoo chete tenda ilipo ya kamirigwa.
Tichi tarisa opa nyaya yacho yekuti vanhu vaende kunovhota, vamwe vachiri kuchema chema kuti havasi kunyatsonzwisisa kuti zvitupa zvesimbi zviya kana zvemazenge zvinoshanda here.
Hongu, zvitupa zvesimbi zvemarata zvinoshanda, cheplastic zvakare chinoshanda, chebepa chine mufananidzo chinoshanda, nepassport ichiri kushanda, zvese izvozvo zvinoshanda.
Ko driver's license inoshanda here?
Driver's license haishandi nekuti driver's license haitauri kuti uri citizen weZimbabwe here kana kuti ikwepi. Inongotaura kuti unobvumidzwa kuchaira mota yako muno muZimbabwe. Ndosaka tisingaishandisi.
Sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vari parunare muHarare. Zvichakadaro, munyori mukuru webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vanoti vari kufara zvikuru nezvibvumirano zvavakaita neZEC kumusangano wavakaita kuBulawayo svondo rino, pamwe chete neZANU PF uye MDC inotungamirwa navaWashman Ncube. VaMonzora vanoti pane zvibvumirano zvakawanda zvavakanyorerana neZEC kusanganisira chekumisa mhirizhonga. Mukuzeya nyaya iyi, tabata vaMonzora.
Kana political party ichinge yakanganisa mutemo uyu, kandidheti wayo anokwanisa kudisqualifyiwa kuti iwe wanga uchirova vanhu kumabhesi, iwe wanga uchitenga vanhu nechibage, wanga uchitenga vanhu neraisi, wotodisqualifyiwa ipapo. Ndo mutemo watoshanda nawo kutotaura kwatiri kuti haiko zvinezvi. Chechipiri ndechekuti tinoda kutaura nyaya yevoter registration agents. Patichaita blitz pane 10,000 polling stations kana kuti voter registration centers. Saka tiri kuda kuti pato rimwe narimwe ringe rine munhu waro akamira pari kurejistwa vanhu kuvhota ipapo kuona kuti hapana chitsotsi chiri kuitwa here. Asi ZEC iyo yakati inoda $10 pamunhu umwe chete tikaona manje kuti pa 10,000 we MTC somuenzaniso wakazi $10 $100,000 imari yakawandisa iyoyo saka tikutaura nezeki kuti vabvise mari iyoyo vanhu vakwanise kuregister kuvota chimwezve chatiri ku taura nezvacho inyaya yemapolitical parties liaison committees paprovinsi pega pega padistrict pega pega pachava necommittee inenge ine zeki inenge ine mapolitical parties inenge ichiongorora mhirizhonga inenge ichiongorora kumbunyikidzwa kwekodzero dzavanhu panguva yekuvhota
ko pane vanhu vari kunyoreswa pari zvino mune vanhu here vari kuongorora zviri kuitika zvacho
hongu tine vanhu vari muma 63 centers asi chatiri kuona ndechekuti pane yatinoti go slow vanhu vezeki somuenzaniso kuHarare vari kuregister an average ye 72 people pazuva tiri kuziva kuti kune vari kuuya nemamemory stick wachida kuzama kuisa information kune vanhu vezeki iwavo tiri kuzviongorora izvozvo asi tinokwanisa kungoongorora chete kana ari maworking hours pavanezenge vavega hatisinyatsa kuzoziva kuti zvinhu zvaita sei ndokusaka toda kuti tida kuona seva iyoyo inotiratidza kuti pane information yaiswa kana yaiswa nguva dzapera iyai saka ndozvatiri kuda kuti tigadzise izvozvo asi chiripo ndechokuti zviri slow vakombo vanhu vacho vezeki vanenge vasingazive kushandisa mashini yacho asi kunyanyanyanya mumatauni vanhu vashoma vari kuregister kuvhota asi tatinoramba tichingokurudzira vanhu vedu aona mukana ngaaende kunoregister kuvhota
munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vari parunare muHarare Chirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nasi tine hurukuro nemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries Vasfelan Jabangwe nezvekushayikwa kwezvinhu munyika uye zvingaitwe nehurumende kugadzirisa matambudziko ekushomeka kwemari yekunze tatanga nekuvabvunza kuti zvii zvingaitwa
hongu zvaikwanisira kuti vanhu vaitambudzika vachitombofundika asi zvatiuvarishazviyashuva ndezvekuti zvine zveikonomi yedu iri kanzvimbo yakasiyana nezvainge iri 2008 ende ivi tichitarisira kucompared kune gore rayapera ikonomi yedu yakatoti tikuona isusu mamanufacturers yakati simbei kupfuura zvainge yaita gore rayapera tanga tichitotarisa ripoti yemagesi akushandiswa neindastry gore rinoiri ikuratidza kuti magesi akushandiswa neindastry akatokwira pane aishandiswa neindastry gore rakapera saka kuti magesi arikushandiswa neindastry rakwira kureva kuti activity kuitwa kuindastry yakasumukira ende makampani edu akawanda aro akanga akabatsota produce akawedzera kumashando aro mwedzi unou pakapera mari yefozvesheni ndopaanga kutokwekatiswa kuti awane maro materials saka ndomamiriro akaita zvizvo
saka ndeapi makambani amuri kutaura yekuti anenge ari kuita zviri nani
gore rakapera chinzi yange yakavharaka gore rino iriripo machips aya maleis nemachi vanhu havakutonyanyomadya vanhu vanodya chii mabrands inomo maspas nemachompkins nemapins mamwe makambani wangatanga kugadzirawo maconstants avo and ndo maproducts ari kushandiswa ana olivin vakavhurawo zvakare maproducts avo aonthe market dzakaita sana jade iri onthe market nebataka pajarini ndo vachiri kutangawo zvichingoita zvichishota pane ivavo vedyobos vachiri kutanga but ari iko iwayo tichitarisa ana beans ana cash of valley dzezvatwa bacon dzamaket vanoziva mamwe mabrands aidzwa ana lebina biscuits aako atodzoka biscuit industry yakutodominatwa nelocal manufacturing dairy industry iri kudominatwa nelocal manufacturing macleaning agents industry iri kudominatwa nelocal manufacturing pane kampani itsva irida kutovhura factory gore rino iri yakatovaka factory yavo ukaenda vari kuzambia inozi wasikanza poda inozi bom vachange vagadzira vari muno muzimbabwe kuedible oil sector pane 7 makambani akatowedzera pane akaiveko nawo kudhara panovaipo ndokune yaizi delight yaigadzira iri kusouth africa yaigadzira iri muno yakavhura factory kwamutare so ndo mamwe emakambani ari kuoparata ana bata vakabhingi vaakuvhara vavadzorera pasi zvinezvi vari kuoparata vachigadzira bhutsi muno mafinicha kampani yedu ariko ari kuoparata yanoita malaunch suits nezvakadaro ariko makabara acho arugadzira futi achi ari arimuno kuzvaita seizvozvo macheya nemalausuta nekushandisa kudzimba mibhedha yanowanda ichirugadzirwa futi iri muno muzimbabwe.
Asi vari kukwanisawo here kuti vange vachitengesawo kunze kwenyika uku kuti nyika iwane mari iwo mamakambani?
Problem yatinayo nyika ndiyo yekuti foreign currency yatiri kuwana ishoma, and foreign currency the sector iri kuchinga the largest amount of foreign currency manufacturing sector. The sector is the least amount of foreign currency manufacturing sector. Saka zvinova izvozvo takakurudzira kuti makambani zvaakugadza vari muno ngavachitarisirwo vaone kuti vangaigadzirira sei kuti vaexport. Zvinova izvozvi ndo programu yatanga ende yatikupusha.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries Vasfelan Jabangwe vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa akaita hurukuro nevagari vekusanyati mudunhu remashonaland west avanoti vanogamuchira nemufaro chirongwa chekuti mombe dzavo dziite zamu pasina mabhuru.
Mumwe muchengeti wemombe kusanyati vamekidendera vanoti chirongwa chekuberekesa mombe pasina mabhuru chichaita kuti mombe dzavo dzibereke kamwe chete pagore, izvo zvichaita kuti mombe dzavo dziwande. Vadendera vanoti mombe dzavo dziri kupedza makore maviri kana matatu dzisati dzabereka, nekuti kana nguva yadzo yekuteverwa nemabhuru yakwana panenge pasina mabhuru sezvo ave mashoma zvakanyanya.
Titi mombe dzedu dzatichaita dziri pasi kutiberekerawo pagore pagore bose, dzimwe dzacho dzinotora 2-3 years.
Chirongwa ichi chiri kuitwa nebazi rinoona nezvekuchengetwa kwemhuka kana kuti animal science pachikoro chikuru cheChinoi University of Technology kana kuti CAT, uye chiri kuyamura vamwe varimi vemombe munyika yose. Sanyati imwe yenzvimbo mbiri dzakasarudzwa kuedza chirongwa ichi chisati chaparadzirwa nyika yose. Cholocho iri mudunhu reMatebeleland North imwe yenzvimbo mbiri idzi. Mumwe mushandi webazi riri kuita chirongwa ichi Dr. Shoman Gwatibaya vepakati vanoti chirongwa chekuberekesa mhou pasina mabhuru chiri muhurongwa hwekuvandudza huwandu nekusimba kwemombe munyika.
Saka mabhuru ava mashoma, mabhuru aita mashoma. Zvinokonzera izvo kuti mhou dzedu dzive dzinobata pamazamu nenguva irichi nenguva iri kure, dzichitipa futi mhuru nenguva irichi nenguva iri kure. Saka ndoo mukana watinoda kuti tidi tiadrese uyoyo wekuti mabhuru ava mashoma. Saka mukana uyu tingamuadresa sei? Tinogona kumuadresa mukana uyu through providing bulls neprogramu yechi yeartificial insemination.
Mumwe mugari wekusanyati vamateni maguhu vanoti chirongwa ichi chichaita kuti vawane dzimwe mhando dzemombe dzavanga vasina.
Danori, tafunga kuriita nenhau yekuti tiri kuda kuitawo mama bridge.
Vagwatibaya vanoti mhou dzanyanya kuwanda nekuda kwekuti vanhu vakawanda nekuda kwenhamo vanotengesa ngai kuti vazviraramise.
Taita ongororo kutsvaga kuti zvingava zviri kukonzera kuti uwandu hwemabhuru huderere kunyanya zvingava zviri kukonzerwa nei. Mafamas edu mazhinji haasi kuda kunyanya kuda kuchengeta mabhuru nokuti vari kuda ngavi dzekuti varimise. Zvakare mombe dzechirume ndo dziri kuti dzive dzinobatsiridza kuti tikaruva fama akawirwa nedambudziko ndo mombe yanodi yanotengesa.
Muchirongwa ichi bazi iri rinodzidzisawo vanoda kuberekesa mhou pasina mabhuru nemari inosvika madhora mazana maviri pamazuva matatu, icho chinoitirwa pakati kamwe chete pamwedzi. Mumwe wevari kudzidzira kuberekesa mhou pasina bhuru ndiva Mandla Ngwinya vekukezi, avanoti vakafunga zvekudzidzira kuti vagozopakurirana ruzivo rwavanenge vawana nevamwe varimi kunzvimbo kwavanobva.
Tafunga kuti nesu tiwanewo ruzivo ruzere paartificial insemination kuti nesu tozokwanisawo kusimudzira mafarmers vapest kundowakame farmers association, so nesu tozokwanisa kuti tosimudzirawo mafarmers kumateverend tichivaitirawo artificial insemination.
Varimi vekusanyati vanoti vachapinda muchirongwa ichi kunyange zvichidhura. Kuti mhou iberekeswe pasina bhuru zvinotora mari inosvika madhora makumi matanhatu. Chirongwa ichi chiri kuitwa nekati yakabatana nebazi rezvedzidzo yepamusoro. Ndakamirira Studio 7 kusanyati, ndini Arthur Chigoriwa.
Makaterera kunepenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tiende kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemumwe mudzimai ari kuita iye mabasa ekubatsira vamwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Regai timboenda kwavari tinzwe kuti vanonzani uyezve kuti vari kuita mabasa ei.
Inonzi Mai Florence Chaurura, kambani ya tino rana inonzi Winfit Services, ili based kuno Mzimbabwe, ndio matino shanda tenzi.
Imboti paiwa norondo ye kutinda api mabasa amurguita imi, semudzimai apo, zvinhu zvakaoma munyika, uye zveva zhinji vari kuchema chema.
Zvinhu zvinoziva kuti zvakaoma, asi nyangwe zvakaoma kudaro vanhu vanotida kuti tirambe tichirarama naika. Saka tinoona kuti kuoma kwezvinhu chekushaikwa kuri kuitwa mari, vamwe vari kutengesa mari, maprizes izvezvizvi ari kukwira. Zvakawanda zviri kuitika. Isusu kambani yedu basa redu guru nderekubatsira madzivari kunze kwenyika vanogara kunze kwenyika vavanobedza kuti madhayasipora kuti vakwanise kuita zvavanenge vachida kuita muno Muzimbabwe. Kureva kuti kana vari vanhu varikuda kuvaka tinovakwanisa kunge tichivagamuchira tichivavakira, kana vari vanhu varikuda kuchengeta vabereki vavo chaizvozvii zvekuti vanoda kunyoresa medical aid kuti kana mai varwara vangokwanisa kunge vachirapwa pasina kunge vachibudisa imwe mari, kana kuti funeral police tinazvo zvese izvozvo. Imwe department ratinoita nderekuti izvo kana kuri kuti uri kuda kuya kumba hauna pekugara kana kuti hauna motikari yekuda kuisaisaenzesa, unokwanisa kutaura nesu toita se tofanira kutsvagira motikari tinge tinayo bhadhara mutsana mutsana pamwe chete nepekugara. Uwana panhu pekunge tinge uchibva uri kuti unoona hamanisa mari dzakati dzinenge dziri muno munyika. Zvese izvozvo tinoita tinoitira ivo vari kunze kwenyika. Kunyanyanya nyaya yekuvaka ndiwo business hombe ratinoita. Tinongoonekwa nyaya yekuti kana usipo vazhinji vakatererwa mapiki edzimba dzisingainge dziripo. Vazhinji vakadzirwa mari nevabereki, vamwe vakadzirwa nehanzvadzi, vamwe vakadzirwa nanatete. Saka isusu sekambani yedu takagara pasi tikaona kuti tingabatsira sei kuti ukama husapazwe nemhaka yemari. Kati hora iti tisi regai tiite vanomira pakati vachibatsira kuvapya vachitaura nevari kunoku vacho veukama. Saka ndivo zvatinoita izvozvo kumake sure kuti vari kunze kwenyika tavabatsira kana vachida kunge vachivaka kana kuti vachida kutengera vabereki vavo. Pane vamwe vanhu vakaenda kudhara kunze kwenyika vasingakwanisa kudzoka, vanongoziva kuti amai vangu vezvinei zvaane 8 years kuti vazive kuti ndechiita sei kana mai varwara kana kuti ndechiita sei kuti amai vaone chikafu chinoita sezvazviri kuita izvozvo. Vanokundikana. Saka vakatibata isusu tinobatsira nevabereki vanoiva vachitora chikafu kutoziva kuzomira opuwa grocery ravo vabva vakwira kombi yavo dzokera kumba. Ndivo zvinhu zvinhu zvatiri kuita.
Chii chakaita kuti mufunge kuita basa irori?
Zvakawanda zvakaitika muupenyu hwangu. Inini kuUnited Kingdom kune vana nemurume, ndakagarako more than 20 years. Saka ndagarako ndakarwarirwa naamai 2 years dzapfuura. Pavakarwara ndakaita dambudziko hombe rekuti vaitaura nemadokta kuti ndizive zvii zviri kuitika, vanga vaita dementia kuti ndizive kuti ndechiita sei kubasa. Uri kuda kuti ndiende uko, amai ndoda kuti varapwe uko, ndoda kuti vachengetwe. Unoziva kuchengeterwa amai nemunhu womutorwa, usingazivi kuti ndechiita sei miti ndidzidzise munhu yeita achengete. Yanga iri nguva yakaoma zvikuru, ende nguva iya yakanoita futi chikafu mumashelfu yeamai ndaita kuti zvino ndoita sei kuti vange vachiwana chikafu. Ndo zvimwe zvinhu zvakatipusha. Ndakaona kuti inini ndakaexperienza kuneseka kuzhinji nekutsvaka wokutuma kuti andiitire zvinhu Muzimbabwe. Zviri zvinhu zvinoreva kuti ivo vari muno Muzimbabwe vacho vanhu vanenge vaine mabasa avo nezvekuita zvakawanda neupenyu hwavo. Saka iwo kana uri kudhayasipora ukatanga kumhanyisana nyamwe nemwana mai vako, iye ari kubata 9 to 5 kana kuti 8 to 5 kana kuti ane katakishopu kake ari kurana, embosiyawo here achiita nezvako? Zvinonei munopedzera maakupesana nokuti haadi kundiitira chinhu, usingazive kuti munhu anenge ane upenyuwo hwake. Saka ndo zvimwe zvakaita kuti tiitange iro bhizinesi iroro rekuti tibatsirane nemadhayasipora kuti zvinhu zviitwe pasina kusvikana stresi shoma.
Vanenge vachida kukuonai vanokuona ipapi?
Tine webhusaiti Marvelous. Webhusaiti yedu inonzi izvo www.winfit is in winfitservices.com. riri wedhi rakabatana www.winfitservices.com. tiri pawebhusaiti ipapo tinowanika zvikuru. Nyange paFacebook mukatitsvaka munowana Winfit Services iripo. Tine app as well inoti kuti kana nyangori kwauri koko kwa United States of America kana kuri ku Botswana, Portugal, Zimbabwe, to India, chero kwauri ukakwanisa kuaccessa api yoyo unokwanisa kutotenga chikafu ezvinezvi zvirikuitika muno Zimbabwe nezvekuti maprize ezvinhu zvese even including fuel zvinongokwira zvidheni mhaka yekushaikwa kwemari but isisi as a company takaona kuti hatikwanisa kumhanyisa nemiti nemaprize iwayo saka zvinhu zvinhu zvedu taakuimport zvekuti vanhu vanotitengera isusu vanhu vari kunze kwenyika saka tinokwanisa kuimporta zvinhu musouth africa topeda maprize edu asingaenderane nekumhanya kuri kuitika maprize emuno nyika yevanhu vari kutsvaka forex saka tiri stable company yekuti nyange zvikanzi zvanoita sei hatishayi chikafu chekunopana vako tinotiwana.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Florence Chaurura. Kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Zvakanaka mazita henyu, Marvelous. Thank you very much for this opportunity. Ndatenda zvikuru.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington.
Aiwa tinotenda Marvelous iko zvinotochenda kuna Jonga Kandemire achiripa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhu muupenyu hwavo.
Ndogamukira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekuwana mukana wekukurukura na Reverend Oliver Mandisodza vanove mutungamiri wesangano revanhurume vanobva kumakereke akasiyana siyana reMen of Valor, Purpose and Vision kana kuti MVPV rinowanikwa muchitungwiza. Tinogamuchirai nemufaro pachirongwa chedu Reverend Mandisodza.
Tinotenda vajonga.
Reverend Mandisodza, tinonzwa kuti mune chirongwa chenyu chinomirira vanhurume ringave sangano ramuinaro rinonzi Men of Valor, Purpose and Vision. Mungatiudza pamusoro pesangano renyu?
Tinotenda. Sangano rinonzi Men of Valor, Purpose and Vision kana kuti MVPV Men's Ministry, tingati urongwa hwatakabatanidza chibatanidzwa namapfundi takabva mumakereke akasiyana siyana kuti tiite maonera pamwe tichikatisa kunyanya nhau dzekusimudzirwa kwemunhurume naana baba munhau dzechitendero mudhumuri dzedu uyo nemusociety mucommunity munharaunda dzatinogara takatasana navarume navanakomana kusimudzirwa kwavo nezvirongwa zvese zvingatibatsira kuti tiite vana baba chaivo hwemhando yepamusoro vanokwanisa kutarisira mhuri dzavo nekuchengetedza nharaunda dzatinogara nekusimudzirwa kwedzimhuri dzedu.
Makariparura renhii sangano iri?
Nzvimbo yakanaka. Taane nguva tichishanda asi tingati kubva 2015 ndopatakatanga kufamba neurongwa kusvika tatotanga 2016 gore richitanga. Rakapesa patanga tichinoshanda tichingosangana nevabatika zvirongwa zvakasiyana siyana zvosvika patasvika nhasi patakuti tichitarisa kuti tingaenda sei mberi tichiita zvirongwa zvatakatarisa nazvo kuti tiite savarume.
Asi muri kuona riri kutambirwa sei sangano renyu Reverend Mandisodza?
Sangano ratambirwa zvakanaka nekuti senoenzaniso vapfundisi kekutanga vanga vasingazvizivisisi kuda vaipfunza kudatatiraiwe chechi kana zvakamira zvakadii asi pavakazvitambira nekutsanangurirana ndiri kuona sedano guru rataita chaizvo tabva pamusangano taachiitwa nezimbabwe prisons and correctional services tingati taane ukamu vakakaumba vasi kusenza navo kuti tione kuti tingabatsira sei varume vari kumajeri. Saka muchero chedzo yekuti aiwa zviri kuonekwa pachina kuti panofanirwa kunga paine chirongwa chakadai chakatasa navarume.
Takataura nyaya yevanhurume Reverend Mandisodza, vazhinji vanotanga kutarisa kuti pari kutaurwa here nyaya dzemhirizhonga yemudzimba nokuti vana baba ndo vanonyanyopomerwa mhosva dzemhirizhonga yemudzimba. Muri kugadzirisawo sei sesangano dambudziko iroro?
Tikatarisa zviga zvedu seMBPV chinotove chechimwe chechinangwa chatinoda kuti titarisire kuti iyo nhau dzemhirizhonga dzakambomira sei nekuti kana tichiti mhirizhonga tinoda kuti tione kunzwisisa kuti varume chete vari kurova kana kuti zviri kumbofamba sei. Saka tinotoine chitakadaka chekuona kuti tingamira sei namadzimai wane zvichemo zvekuti wari kuitirwa mhirizhonga kuti iri kufamba sei. Saka inhau dzatiungasa nezvazvo dzakasimba ende tine zvirongwa zvatiri kugadzirisa zvakatasana nazvo kuti titi nhau dzemhirizhonga dzive shoma varume vamire panzvimbo nekunga tavakurudzira nekuvadzidzisa kuti mhirizhonga ive shoma.
Mataura nyaya yekushanda nevanakomana tinonoo zvakare kune vana vanogara mumigwagwa vakawanda vacho vari vanakomana muri kushanda wanawo sei atingati ma street kids
MVPV tukona sekuti umbrella board itara nemuchirungu tange takazvi zvakati wandei na watofamba nawo tina mufundiso wanisangano ravo rinotaura nezvenhau dzevana vemumigwagwa wadr Katino saka ndinobuda nesangano ravo tinototarisa kuona kuti vana vari mumigwagwa vachengetedzeka sei saka tichave nezvirongwa zvibatadzana nesangano ravo kuti tione kuti ndedzipi nzira dziri nani dzekuti vana ava vatariswe nekuti kwandiri mwanakomana anofanira kunge achikwanawo mukana wekanza nemwanasikana saka anofanira kuti atariswe nesu saana baba endi nekumiririra kuti mwana iyeye akwanise kuchengetedzwa nekukudzwa achiwana mikana yakewo zvakaenderana nemwanasikana ari mumba
mataura nyaya yekuti muri kushanda nevekumajeri Reverend Mandisodza zvii chaizvo zvamune muchivaitira
chekutanga tinoda kunzwisisa kuti isu sekereke tine basa rekuita nekuda kwehama dzedu dzinenge dziri panguva yekuchengetedzwa kumatorongo tinofanira kuenda kunodzidzisa soko ramwari tinofanirwa kukurudzirana navafundisi vatiinavo kuti tiva nenguva nezvinobatika zvatinoenda nazvo kumajeri chechipiri tinoda kuvadzidzisa mabasa emaoko tichatarisa nzira dzekuti kana vasungwa vedu vabva kumajeri vari kufambirika sei kunyanya varume nekuti kumajeri ndokwakawanda varume saka tichida kuti kana vachibva ikoko ngavatambirike musociety kuti varume ivava vapfuurire mberi neupenyu zvakanaka
aiwa tinotenda zvikuru Reverend Mandisodza nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu onekai zvenyu vateereri
nekuti basa rakawanda asi vachiki vashoma
manga makateerera kuna Reverend Oliver Mandisodza vanove mutungamiri wesangano revanhurume vanobva makereke akasiyana-siyana reMen of Valor, Purpose and Vision muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai muina Blessing Zulu.
Aiwa tinotenda zvikuru Jonga asi tisati tavhara chirongwa chedu tombokupai kambo sendekera kubva kuna Ja Praiser neMafike Zulu. Kambo sendekera kubva kuna Ja Praiser tabata svika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regaiti mbotarisa musere nawo zvakare pane mashoko ekuti michina yemaBVR yanga yakamirirwa nesangano reZimbabwe Electoral Commission yapinda munyika uye sangano iri chatanga kunyoresa vavhoti zvine mutsindo mumazuva mashoma anotevera MDCT inoti iri kufara nechibvumirano neZEC chekuti vanoita zvemhirizhonga vasabvumidzwe kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.